Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Eva Nyambiya vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMaryland. Muamerica, amai Nyambiya mumwe wemadzimai vari kubatsira vanotambura kumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Nyambiya.
Amen.
Mungati tsananguriro kuti zvakakosha sei kuti munhu wechidzimai awanikwewo achibatsira vamwe vanenge vasingawani.
Ini ndinoona chiri chinhu chakanaka kuti munhu ufunge wega, nokuti kana tichiverenga muBhaibheri inotaura kuti kune vanowana batsirai vanoshaya. Ndo zvimwe zvinhu zvinondibata, vhesi iyo inondibata zvekuti saka ndiri munhu anokwanisa kuti ndibatsire vamwe vanhu vari kumusha, kutumira madhiramu. Ndimwe ndakatumira madhiramu anokwana kuita 4 ekuti wasupply kunenherera vana vasina vabereki nezvirwere zviriko kumusha zvangotekeshera nyika izvi, kuti kune vamwe vasina nepekutangira fanira zvakaita kunyanya mumamisha.
Zvamanga muri kutumira izvi zvakawanikwa zvichienda kune vamamuchida kuti zviende here kana kuti zviri kufamba sei ipapa?
Inini semunhuwo ina handina zvandinozoziva, asi inini kana ndichitumira kunoku ndinotumira mazita evanhu kuti zvinhu izvi endai munopa vari kutambura. Handizozivi kuti vanogashira wacho ava dzinenge dziri hama dzangu zvangu vanogashira wacho, kuti zvinhu zvandatumira izvi endai munondiisirawo kune vamupe vasina kune vana. Ndinenge ndichitumira zvevana vana vechikomana, vana vechisikana, madzibaba, madzimai, ndinongosanganisa bhutsu dzevana vadiki, zvese ndinongozvisanganisa imomo. Iwo ari kumusha wacho, iwo vanotambira wacho, handizozivi kuti vanotvitsa here kune vanenge vachitambura wacho.
Tinoona munguva yapfuura iyi makawanikwa imi muchibatsira vakasanganikwa nedambudziko reDutu Mupengo idai, mungatitsananguriro kuti makabatsira sei?
Izvi takangotumirwawo, taingoona pamaWhatsApp kuti kwaita tsaona yaitika kuMozambique netsaona yakaitika kuChipinge kuChimanimani. Saka zvinhu zvakangondibata kuti kuzvinotoita sei, vamwe vedu vamwe vese vakapera kuenda nemvura, vakasara vamwe vakasara vasisina kana pekugara kana pekudini. Zvinhu zvinorwadza zvekuti hanzi mumwe wako akapinda dambudziko, ziva kuti zveuyu zvapfuura zvasara kwauri iwewe mani. Saka ndakangofunga kuti regai ndibatsire hama dzedu idzi waone kuti chingaitikawo kwavari, waone kungobatsirikawo. Ndo zvandakangofunga izvo.
Mungatipawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti makasvika seiko kuno kuAmerica?
Zvazvakaita nezvekuti hanzvadzi yangu ndo yakatanga kuuya kuno. Hanzvadzi yangu yauya kuno ndokubva azonditi inini, ndobva azondidaidzawo inini kuti tisi uyai. Ndakamboti uyei muna 2002, ndichibva ndapedza 6 months ndichibva ndadzokera futi kumusha, ndichibva ndazouya 2006 muna Dezemba. Ndakasvika muno musi wa25 musi weChristmas chaizvo. Saka ndo maurira andakaita kubvira 2006 iyo tichizopinda mu2007 kusvika nhasi handisati ndadzokera kumusha.
Semudzimai pane zvimwe zvamunobatawo here kuitira kuti upenyu hukurerukirei semudzimai zvamungataurawo muchishingisawo mamwe madzimai vari kumarimuka?
Inini munomu handina zvandinoita bamuno kuti ndine chimwe chinhu chandinoita chinondipa mari kana kuti chinondikwangu chete munomu kushanda, asi kumusha ndokwandaita basa rekutengesa kuti ndainotenga nzungu kuGMB ndichinotenga ndaitenga chibahwe ndouya nacho pamba ndotanga kutengesa muwanhu kuti uonewo zvinodino. Semunhu unenge uri chirikadzi kausina murume, unenge uchitoda kuwana kuti uone kuti mhuri ungaisimudze sei, vana vangaende sei kuzvikoro, zvingadini. Asi ndinodaira kuti zvine zvakafamba nenzira yakatsanangurira vana vandaigara nawo. Inini hanzvadzi yangu yakafa ikabva yasiya vana vanokwana kuita vana 6. Saka vana ivavo vakavasiya vari vadiki. Saka ndobva ndapuwa vana ivavo inini wese, ndapuwa vana ivavo wese. Ndakapuwa vamwe vasati vakuenda kuchikoro, vamwe vakuru vatatu ava ndivo vanga vakuenda kuchikoro, ava vamwe vadiki vanga vasati vakuenda. Ndibva ndazotanga kuvadzidzisa from grade 1 kusvika vazopedza vasvikawo kumaolevel avo. Saka ndinongoti kune vanhu vari kunzwa ndichitaura kudai, so izvi chinhu chinokosha pane kuti munhu wemukadzi ufunge zvinokubatsira paupenyu, nokuti ukamirira kuti kungomira kuti cha kumira kupiwa chekupiwa hachina hapana pachinokutsita
imo muno mu America tinoona munoyanana nemamwe madzimai vamunobata navo mina matu gungano renyu rinonzi chi uye zviri kukubatsira ise
pesa apa ndekenge ndisingazive kuti kune malove sister saka ndine shamwari yangu idhiti iye akazopa kuti ndive munhu anojoina kumalove sister asi pesa apa ndakandisingazvizive ba asi akazondisanangurira manje bva ndazongoti inda mune chirongwa chakanaka pano chekuti madzimai tinoungana tichipanana pfungwa tichinamata kuti pfungwa dzedu dziende pamwe chete tizive kwatiri kuenda nekwatiri kubva
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Eva Nyambiya kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
ndatenda hangu mudikani wangu mwari wakuitire nyasha
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.